Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 21, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro avakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekutora mbeu nefotereza zvechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme vanomiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachinzi vadzoke zvakare mudare nemuvhuro unouya. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuOman kuMiddle East, iyo iri pedyo neUnited Arab Emirates, zviri kuchema zvichitsvaga rubatsiro rwokuti zvikwanise kudzokera kumusha zvabuda munyika iyi uko zvinoti zviri kubatwa senhapwa. Makundano enhabvu eEnglish Premier Soccer League aya anoteverwa zvakanyanya munyika osvika kwamvura yacheka makumbo mangwana, Manchester City neLiverpool dziri patambo kumirira kusimudza mukombe wegore rino. Indo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro avakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekutora mbeu nefotereza zvechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi vakanzi vadzoke kudare musi wa23 mwedzi uno unove muvhuro unouya zvichireva kuti vacharamba vari muusungwa mukupera kwesvondo rino. Vakaroro vanove nhengo yeZANU PF vachimirira dunhu rembire muparamende vari kupomerwa mhosva yekutora matsaga mazana manomwe efotereza, mbeu yechibage inosvika zviuru gumi nezvisere zvemadhora ekuAmerica pamwe nembeu yemuriwo kubva kuchirongwa chemutungamiri wenyika ichi pakati pemwedzi yakurume nakubvumbi vachizvitengesa. Zvikwanisiro izvi zvinonzi zvaitorwa kubva kuGrain Marketing Board yekumushumbi Pools iri kumbire mudunhu reMashonaland Central uko zvaifanirwa kupiwa kuvarimi. Hurumende yagara zvayo inoti yakazvipira kurwisa uori, asi vakawanda vanoti kutaura chete kusina zvakunoburitsa asi kuti kungobata vanhu kumeso. Vakaroro vakasungwa pamwe chete nevamwe vatatu vanosanganisira mukuru weGMB pamushumbi Pools vaLove Mongowe avo vari muusungwa zvakare mushure mekumiswawo pamberi pedare nezuro. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano runorwisana neuori muSouthern Africa reAnti-Corruption of Southern Africa vaLouis Munyaradzi Chaumba vanoti danho rakanaka raitwa nehurumende rekusunga vanoita zveuori, asi chasara kuona kuti nyaya iyi inopera sei.
Isusu sesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, kusungwa kwevanhu vese vanenge vaita nyaya dzeuori chinhu chatinofarira zvikuru, asi chatinozongoshora ndechekuti dzimwe nguva hatizooni nedzidziro yakanaka kuti munhu wache anosungwa zvechokwadiri achimbo anopika. Saka tinotarisira kuona kuti zvichafamba sei, nekuti tine nguva yakareba tichingoona hurumende ichisunga yozoregedza ichisunga yozoregedza. Saka regai tione kuti nyaya iyi inozodonhera kupi chaizvo nekufamba kwenguva.
Hurumende iri kuti iri kuita zvose kurwisana neuori, tingati here ndoo michero yacho yekurwisana neuori yaakubudai?
Handingadaro, nekuti kuona kwatei zvichiita zvematongero enyika tinoona kuti vanhu avo vari vachikurudzana mhatsuro dzavo kati masimba avo kunyaya dzezvepolitics. Nguva futi yapfuura iyo paiitwa sarudzo dzeZANU PF takaona ivo vakazembekazembe Minister of Home Affairs pavaikubudza saprovincial chairperson pakanga paine matakatwana nemafactions echikubata iroro. Saka sekuona kwedu isusu tinoona kuti dzimwe nguva munhu kuratidzirwa masimba ake nekuti umwe ndicabinet minister asi regai tione kuti nenguva iri kuuya ndekuti kuchawira tsimbo nedroi.
Tichitarisa nyaya dzeuori munyika vachaumba, vakawanda vanoona kunga nyaya dziri kungoitwa zvekubata mumeso kana yanganzi gudzira mukanwa nehurumende. Zvii zvamungakumikidza kuti dai zvaitwa kuti vanhu vanyatsogutsikana kuti pari kuitwa basa nehurumende?
Chokutanga ndechekuti nyaya dzese idzi dzeuori dzedzidzi kazhinji kazhinji kana dzichibata vakuru vakuru vehurumende kana kuti vashandi vehurumende vavo vakuru vakuru vaivaya hadzinyatsochereketi zvakanaka naka. Padzinozoenda kumata redzimusha uku nyaya inenge yarerutswa zvokuti inoshayiwa chimiro munhu wezvemunzi ngaachienda akikona kuti oregererwa. Asi pane nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi nekuverengwa kwatanga tichiitawo zvinoona sekunge mapurisa akanyatsoita basa nemazvo.
Vanga vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano runorwisana neuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption of Southern Africa vaLouis Munyaradzi Chaumba vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webata reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kunyika kuti munyika muve neshanduko munofanirwa kuitwa sarudzo dzine runyararo. VaChamisa vataura mashoko aya nhasi parufu rwenhengo yebato ravo vaChristopher Dzimbanete kuRugare muHarare. Vati chaive chishuwo chemufi chekuona kuti munyika maita runyararo neshanduko. VaChamisa vatiwo vaDzimbanete vaishuvira kuti vechidiki vanyorese kuvhota kuitira kuti shanduko iyi ikwanise kuwanikwa. VaDzimbanete vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi uye vari kutarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kumasvingo mangwana. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Nhasi vaChamisa vanga vari kuRugare vachiviga Christopher Dzimbanete anozikanwa nemukurumbira kukambudzuma neHarare panyaya yekufambisa nhazeshanduko. Saka vaChamisa semutungamiri weCitizens Coalition for Change vanga varipo vachiita send message of condolence. Vapiwa mukana kuti vachitaura nekuti kwazobuda vanhu neuwandu vachiviga gamba. Saka meseji yavo yati yavataura kuti ivo vakaita phone call navaDzimbanete and vakataura zvinhu zviviri zvakakosha. Chekutanga inyaya yekuti munyika paite shanduko. Chechipiri yanga iri nyaya yekuti mayouth nemamwe masocial group achipamuta mberi nyaya yekuti vanhu varegese kuvhota. Nekuti Dzimbanete aichema nyaya yekuti mukuru daitambeka shuwa kuti munhu wese anoregesa kuvhota. Saka vanga vachipamuta nyaya yekuti vanhu vanzwisise nekuudza vanhu varo vachafamba navo kuti tange tichiwanika kumarizevha kutipamuse nyaya yeshanduko.
Ivo vaDzimbanete vanga vari chii kubato renyu reCCC?
VaDzimbanete ndovanga vari chairperson wedistrict yedu tisati auya kuTPC. Saka izvezvi vanga vari one of machampions ari kudraivha maprogiramu edu kuRugare. Ndovanga vari vakuru nemusangano kuRugare ndovanozikanwa vazhinji vaigara navo nehama dzake. Vamwe vakaenda kurutivi vachiteedzera nyaya dzezano. Iye akamira panzvimbo achitaura kuti vatambirai vakatiudza kuti vakomana nevasikana musatengese sitravhu yerusununguro, musatengese nyaya yechenji. Ndoko vamwe vakamira havana kumboita wevha.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuOman kuMiddle East iyo iri pedyo neUnited Arab Emirates zviri kuchema zvichitsvaga rubatsiro rwekuti zvikwanise kudzokera kumusha zvibude munyika iyi uko zvinoti zviri kubatwa senhapwa. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari mudambudziko iri muzvare Dadirai Chimbunde avo vanoti vakatiza kwavaishanda nekuda kwemabatirwo avanoti vaitwa anosanganisira kushandiswa semadhongi uye kumanikidzwa kuita zvepabonde nevavaishandira.
Tutsvago rubatsiro takatiza kuofisi nekuti ofisi taibatwa semhuka tichinwa chikafu tichinwa mvura yekunwa. Taikatiza tichirwara tisina medication nekuti kuma sponsors houses taibatwa tichibinywa tichiunzwa kunzi I fully paid for you, I own you, ndoita zvandinoda newe. Tikati zviri nani titize, but apa tisazive zvekuita, takangotsvaga pekungoti tiwande, but hatisi safe. Agenda akatiunza kunoko ari kutitsvaga, neofisi yacho iri kutitsvaga, hatisi kuziva zvekuita. Miri iri kurwadza, tiri kungotya.
Muzvare Maria Masunda vanotiwo upenyu hwavari kurarama hwave kutyisa, asi kwekumhanara hapana, nekuti kwavanoenda hakuna anovateerera.
I complained kuna agent akandiunza akanditi atine office, office inokuchinja imba. Po pandakazoenda kuofisi, ofisi ndobva yasvika ikati sponsor wako achatisungisa, please don't ever come back kuofisi kunoko. He fully paid for you, he owns you, anoita zvaanoda newe. Please, chaunenge usina kufarira, unotaurirana naye, but uri kuda kuchinjwa imba, ndiye anokuchinja, is your owner. Please, usatombouye pana papa office.
Mumwe womusikana akakwanisa kutiza achibuda muOmen, uyo ada kungonzi Muzvare Tariro, vanoti zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinosiririsa.
Magrupu umu unotozonzwa vamwe vachitaura kuti vanobatwa chibharo kana varume vacho vanetsana nevakadzi vavo, vanovatora ivo vavaita vakadzi. Ende vakada kuti vachitanga kuti vatsvage rubatsiro rwekuti vaende kumba, hapana rubatsiro rwavanokwanisa kuwana because hakuna embassy yekuti vanokwanisa kunomhangara. Ende vamwe vacho havatobvumidzwa kubuda.
Muzvare Tariro vaenderera mberi vachiti dzingoriwo nyasha dzamwari kuti vanorarama zvakanaka vari ikoko, nekuti chimwe nechimwe chinogona kungoitika chero nguva.
Unenge una mwari wako, vamwe vanotozongozvitambira omirira kuti contract ipere, kana contract yapera ozokongoenda kumba. But unenge uchitoitwa mukadzi somakore acho aunenge wakasaina iwayo. Vamwe vanenge vakakusainisa makore 2, vamwe vakasainiswa kana 3 paoffer letter.
Asi gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsangwa, vanoti hurumende haina kungopeta maoko nezvenyaya dzemhando iyi.
We are making sure that our people cannot continuously be cheated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent sector for foreign affairs.
Aka akasike kutanga kunzwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunyika dzekuMiddle East zvichitsvaga maforo manyoro zviri kuchema nekushungurudzwa. Muna 2016 madzimai anodarika mazana maviri ainzi akanga achitambura ari muKuwait mushure mekunge vaendako vachikwezvwa nemari dzakawanda dzinenge dzichinzi dzinobhadharwa ikoko. Hurumende inonzi muna kurume yakambobatsira vamwe vane chitsama vaive vachitambura vari kuOman kuti vadzoke kumusha. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudzikidzana nedzimwe nyika vaAaron Nepera. Asi vaNepera vakamboudza vatori venhau kuti uwandu hwevasikana vaida rubatsiro ipapo hwaisvika kuzana. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika, izvo zvinonzi zvinoita kuti vakawanda vade kubuda kunze kwenyika vachiti kusiri kufande kupi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta reShanghai kuChina raenderera mberi neurongwa hwekuvhura zvimwe zvikamu zvekufambisa mudanho rakakosha rekubuda muurongwa hwekurambidza kufamba-famba kwevanhu kwesvondo rose wanga huripo hwekudzivirira kupararira kweCovid-19. Asi Beijing yaramba iine urongwa hwayo hwekudzivirira denda iri iro raitandambirira kwemwedzi wose. Musangano wenyika dziri mudunhu reAmerica wasara nemasvondo anodarika maviri kuti uitwe muLos Angeles, asi hapasati pajeka kuti nyika dzipi chaidzo dzichapinda musangano uyu. Kusajeka uku munongedzo wekusarongeka kwegadziro remusangano uyu uyo United States of America iri kuita kekutanga kubva zvaitwa musangano wekutanga muna 1994. Mutungamiri weMexico vaAndres Manuel Lopez Obrador vakavimbisa kusaenda kumusangano uyu kana Cuba, Venezuela neNicaragua dzikasabvumidzwa kupinda. Mumwe mukuru muhurumende yeUnited States anoti mutungamiri weUnited States vaJoe Biden Varu kuronga kukoka achamirira Cuba semunhu achangouya kumusangano kunoona zviri kuitika. Asi hazvisati zvajeka kuti izvi zvingabatsira here kupedza kusavirirana kuripo. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica vakawana ivo ruremekedzo rekuwanikwa vachidomwa pakati pevamwe madzimai nevarume vakawana ivo ruremekedzo rweBush Fellowship yakatangwa iyo nemhuri yekwaArchibald and Edith Bush vanoremekedza ivo vanhu vari kuita mabasa ekubatsira vanhu pasi rose. Mudzimai uyu ari pakati pevanhu vanosvika ivo 24 kubva pavanhu 2400 vagari vemuno muAmerica vakawanikwa vachidomwa kuti vatore ruremekedzo urwu. Akandiko kekutanga chizvarwa cheZimbabwe chichiwana ruremekedzo urwu kubva kuBush Foundation.
Tsarangu ndonzi Comfort Dondo, ndiri chizvarwa cheZimbabwe asi ndiri kugara muAmerica, United States of America, kubva 2004. May 19, 2022, ndinonzwa kufara kuwana mukana wekuva one of the few leaders vasarudzwa kupiwa inonzi Bush Fellowship.
Bush Fellowship iyi inopiwa ani uyezve sei yakakosha?
Bush Fellowship fellowship iri ine mukurumbira muno muAmerica. Vanhu vanoapplya Bush Fellowship vari mumathousands. This year about 2400 vanhu vakaapplya. 6 months process yekuvhetwa kuti ukwanise kuita fellow.
Zvakakosha sei kunemi semudzimai?
Kuwana fellowship iyi chinhu chakandikoshera number one semwana weZimbabwe. Ndakamirira nyika yangu yandinoda nemwoyo wangu wese. Ndonzwa kufara sechizvarwa chekuZimbabwe. Ndonzwa kuti kuwana Bush Fellowship handisi ndega ndaiwana, asi kuti vana vese veZimbabwe, madzimai ese eZimbabwe, zvinondiratidza kuti tiri vanhu vane ushingi. MaZimbabwe ziri vanhu vakagwinya, vakasimba, kunyanya kutarisa magariro atinoita tichikunze. Tarisawo mamiriro akaita zvinhu kumusha. Dzimwe nguva kuoma kwazvo, asi tinongotsungaira. Zvinonzi hanzi muZimbabwe chero ukamisa mudesert musina mvura, anowana chete pane chitubu chemvura. They will find the oasis in the desert. Saka zvinhu zvandirangaridzawo maitiro edu semaZimbabweans. Ndonzwa kufara. Chechipiri, ndonzwa kufara nekuda kweBush Fellowship nekuti ifellowship iri kuya nemari, iri kuya ne$100,000 US.
Mari iyi $100,000 muchaiishandisa kuita sei?
Inova mari ichandibatsira kuti ndipedze chikoro changu, inova mari ichandibatsira kuti ndipedze kuita research, uyezvewo mari ichandibatsira kuti ndimboonawo mukana wokugara nevakuru vedu, ana mama vedu, vana tete, vana sekuru, vana mbuya, ndichidzidzawo zvinhu zvandakatadza kudzidza nenhau yekuti ndanganda kubva kumusha ndiri age 17 ndichiuya kuno kuAmerica. Pane zvinhu zvakawanda, pane makore, ndofunga makore makumi maviri andakalusa, andisika nenyaya yekuti tiri kugara kuno kusango. Saka fellowship iyoyo ichandipawo mukana wokuti ndikwanise kunge ndiri kutora mukana wokumbonodzokera kumusha, ndombonogara pamakumbo evakuru vedu, patsoka dzevakuru vedu, patsoka dzevakatitumbura. Handisika kuti tikwanise kunge tiri kudzidzawo. Pane zvinhu zvakawanda zvatinofanira kudzidza pachivanhu chedu, zvatinofanira kudzidza even panyaya dzeshoko raMwari. Zvinhu zvakawanda zvandisina kukwanisa kuwana mukana wokudzidza, ndakudzokera kumba. Hanzi sakanganeko wakafa. Chechitatu, fellowship ichandibatsira kuti ndinge ndiri a leader akasimba. Tiri kukochwa nemakochi vamwe vakakocha mapresident enyika ino, vana President Bill Clinton, President Obama, toshanda nevanhu vakavakocha. Saka takamirira madzimai. Ini ndinofunga kuti Africa ichaporeswa nemadzimai. Mushona tinoti musha mukadzi. Madzimai iri kutika masapota kuti vange vari panzvimbo dzepamusoro. musha unomira zvakanaka, musha mukadzi. Saka inini ndakamirira madzimai emuZimbabwe, madzimai ekuAfrica, ndinoti fellowship iyi ikandibatsira kuti ndisvikewo pane chimwe chinhano, kubva pane imwe nhano ndichienda pane imwe nhano yekuva mutungamiri. Kudzidza kuti kuva mutungamiri akanaka zvakambomira sei, kudzidzawo kuti tinokwanisawo here kuzosvikawo patinodzokera kumusha, aiwa tinenge tave pari nani. Saka ini ndinonzwa kufara nepamusoro pefellowship iyi, ndokutendai nemukana wokuti ndikwanisewo kunge ndichipembera neabi angu maZimbabweans.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu, our lives. Nhasi tiine hurukuro naMbuya Rita padzarondora, avari kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti ibatsire mhuri yavo kudzosa kumusha mutumbi wemuzukuru wavo muzvare Adelaide Nyarambi avakashaikira kuChina musi wa8 mwedzi uno. Mhuri yekwaNyarambi yatarisana nemutoro wekuunganidza mari inoita zviuru $30 zvemadhora ekuAmerica kuti chishuwo chavo chiitike. Ngatinzwei Mbuya padzarondora vachitsanangura.
Ndinonzi Gogo Rita padzarondora. Ndakauya muno muAmerica ndine masvondo matatu ndauya. Ndiri kuSpringfield kuNew Jersey.
Mbuya padzarondora, tinonzwa kuti maita dambudziko remuzukuru mwana wehanzvadzi akashaira kuChina. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Hongu, ndine mwana wehanzvadzi yangu anonzi Adelaide Nyarambi akashaikira kuChina musi wa8 May, svondo rapera iro. Musikana uyu akarwara, akada kuita mwedzi miri ari muchipatara ikoko kuChina. Afa ari ega, pasina kana munhu akambomuona, vabereki vari kumusha. Akabva kumusha mugore ra2018. Sezvinongoitawo vamwe vana vanobuda munyika vachiendawo kunotsvanga mafuro manyoro, ndobva asiya mai nababa nemwana ane 6 years, mwana musikana. Kurwara kwaazoita kupinda muchipatara takangonzwawo nehanzvadzi yake iri kuMozambique, vakabatana vari muchipatara. Ndiye ati wanzotipa ripoti yekuti zvakamira zvakadai, zvakamira zvakadai. Kuzosvikira mwedzi miri iyo yapera ndichibva kumusha ine ndakamusiya ari muchipatara, tanzwa kuti ari muchipatara.
Saka makanzwa kuti urwere hupi hwaainetsekana nahwo hwakamutora?
Chokwadi, kuti nditaure chokwadi vakende miri, handina kunzwa kuti urwere chii chaairwara nacho. Takangonzwa kuti apinda muchipatara, hatina kuziva kuti chii changa chichinetsa. Asi tozonzwa kuti anga achingonetsekana kufema, ndofunga kwandokwanga kwazosvika pakunguva yakaipa. Asi kuti tizive kuti chii chaicho, hatina kuziva kuti chii chaicho.
Saka pari zvino urongwa hwakamira sei hwekuti munge muchiendesa mutumbi kumusha?
Chishuwo chedu vakandemiri ndechekuti mwana wehanzvadzi yangu akwanise kuenda kumusha kunovigwa. Setsika yedu yechikaranga yekuZimbabwe, munhu anofanira kunovigwa. Pari zvino urongwa huripo ndokuti mari chaiyo hatina yekutora mutumbi kuti uende kunovigwa kumusha. Mari iri kutaurwa imari yakawandisa. Baba naamai vagere pamusha havachisina chavari kuita. Hapano anokwanisa, tanga titongochema kune ruzhinji rweZimbabwe. Ndauyawo pano kwamuri kuti ndizochema neruzhinji rweZimbabwe kuti tikwanise kutakura mutumbi. Mutumbi ukwanise kutorwa kubva kuChina kuenda kumusha, kuri kudiwa mari yakati wandei.
Ii mari iri kudiwa yamungazivisa vana veZimbabwe vanoda kubatsira?
Mari iri kudiwa vakandamiri ndeyekuti kuri kudiwa 30,000 kutakura mutumbi kuti uende kumusha. Iri mari yakawanda chaizvo.
Vanoda kubatsira vanokubatai sei?
Vanoda kubatsira, pane GoFund yakaiswa yekutsvanga rubatsiro. Saka nini ndangotora mukana uno ndakati zvandiri kunowo kuAmerica ndiwanewo kuti nditaure neruzhinji rweZimbabwe vanokwanisa kuenda pamasaisai. Musikana uyu anonzi Adelaide Nyarambi akachaira kuChina, vanokwanisa kuenda pamasaisai. Ndofunga vanokwanisa kuona.
Ko, kana paine vanenge vachida kubatai panhare vanoshandisa nhamba dzipi?
Kana vachida kundibata panhamba yangu kuZimbabwe Diri pa +263 733 044 853.
Dzokororai.
+263 733 044 853. Uye dine namba dza baba vake Adelaide zefoni dziri pano dzandinadzo. Vanoda kubata baba va Adelaide kumusha kuZimbabwe vari pa 0777 441 408. Desmond Nyarambi.
Mati mamboedzo here kuti munge muchibatsirwa nehurumende kuburikidza neembassy yeZimbabwe iri kuChina?
Kwete, hatisati tabatsirwa neembassy yeZimbabwe, asi kune mwana wemunin'ina wangu anga achiedza kutaura navo kuembassy kuChina. Saka neiye zvino pari zvino hasati ndaziva kuti pane chati chamuka here, asi kutaura kwandiri kuita nako panga pasina chati chabatika. Asi ndanga ndichida kutaurawo kuti kana vana vachienda kunotamba kunobika mahumbwe panze, kana kwadoka mubereki wega wega anodaidza mwana wake kuti apinde mumba, hapana mwana akazombonorara panext door. Saka nekunze kwakadoka kuna Adelaide Nyarambi kuChina uko, taakukumbira kuti achiuya achirara kumusha. Ndo zvisuo zvedu semhuri. Chara chimwe chete hachitswanyeinda. Mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti itandirwe imbwa. Saka nendauyawo pano kumhuri yeZimbabwe, mwana asingacheme anofira mubereko. Tete vaAdelaide vari kuchema, vari kuungudza kukumbira kuruzhinji rweZimbabwe, mutumbi wemwana wanzvadzi yangu uuye kumusha kuZimbabwe.
Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yeEnglish Premier League aya anoteverwa zvakanyanya munyika osvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Manchester City neLiverpool dziri patambo kumirira kusimudza mukombe wegore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo wenhabvu munyika nevanoita zvekubheja mitambo vari kuita fembera fembera kuti chikwata chatora mukombe weEnglish Premier League ndechipi. Chiri kuvanetsa ndechekuti zvikwata zviviri, Manchester City neLiverpool, zvakasiyana nepoindi imwe chete chete, kwasara mutambo mumwe chete kuti mitambo ipere. Man City ine mapoints makumi mapfumbamwe, Liverpool ine mapoints makumi masere nemapfumbamwe. Zvikwata izvi zviri pamusha pamitambo yazve kugumisira. Man City ichisangana neAston Villa iyo inotambirwa naMavelas nakamba, Liverpool ichitamba neWolves kuAnfield. Chikwata chinorohwa kana kuita mangange pazvikwata zviviri izvi chinorasikirwa nemukombe uyu. Asi maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti kunyange zvakamira zvakadai, pakugumisira Liverpool ndiyo iri kusimudza mukombe.
Nekuona kwangu ndinoona kunge chikwata cheLiverpool chichasimudza mukombe wePremier League. Ni Steven Gerrard akanga ari captain weLiverpool kwemakore akawanda, achakwanisa kuomesera Manchester City kuti timu yake inowe iri pamwoyo pake Liverpool isimudze mukombe wePremier League.
Gerrard ndiye murairidzi weAston Villa iyo iri kutamba neMan City. Asi mteveri wenhabvu asi achitevera chikwata cheManchester United vaShepherd Size vanoti Man City haina chekutya chakanyanya pamutambo wayo.
Zvikona Man City chitora mukombe nekuti is under pressure stated. Saka City ndikona chitora mukombe.
Asi panguva iyo Liverpool neMan City dziri kurwira kutora mukombe, Tottenham neArsenal dzirudawo kupedza dziri pachinzvimbo chechina, zvinozoita kuti dzikwanise kutamba muChampions League muna 2023. Pari zvino Tottenham iri pachinhano chechina nemapoints makumi matanhatu nemasere, Arsenal ichitevera ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu. Arsenal iri kunamata kuti Tottenham irohwe apo iri kushanyira Norwich iyo yakabuda kare muEPL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndiri mudisi ndokusiya mina standikile mhlanga.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba kamanje namhla wedlulisele phambili ukuthethwa kwecala eletheswa umsekeli kamphathi ntambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro elokweba impahla zokulima. Kulabo besifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni leOman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo.
Engikhona bangirepha bayenza konke ubabakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bayandirepha bamvalele bendlise konke ledoti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi mbalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi ukuthi ngiyena.
USikhosana Buhlungu umculi ulengoma entsha ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukwethulwa ngenyanga ezayo.
Sabenziza sana, sabenziza Khiwa, yimdo, ngithole ngokuthi uNkulunkulu umphakamisile, wafaka kule mizini esengikilo. Sengithole ukuthi le mahhovisini lapha, namanje izikhaphela kangabona ukuthi hayi sokule tinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamphathi ntambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro, obotshwe izolo esetheswa icala lokweba impahla zokulimisa, umiswe phambi komthethwa ndaba namhla odlulisele ukuthethwa kwaleli cala ngomvulo ozayo okutsho ukuthi uzalala esitokisini kuyona le impelaviki. Kubikwa wathatha ngaphandle kwemvumo amasaka omqoba, inhlanyelo, lomumbu, leyembhida emningi kakhulu kunyanga ezimbalwa ezedluleyo wazithengisa. Impahla lezi kwakufanele zincedise abalimi kuhlelo lukahulumende njalo zazivela eGrain Marketing Board eMashonaland Central. Labesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni leOman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. Abesifazana laba bahamba kulelo lizwe besiyadinga imisebenzi kodwa sebekhathazwa yilabo ababaletha kweleOman. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amantombazana la asuka ethenjwe imisebenzi kule Dubai labo ababikwa ukuthi bayadingela imisebenzi ama agents ngesiNgisi kodwa bazibona sebese Oman. Unkosazana Sindison Leya oneminyaka engamathumi amabili lanhlanu 25 uthi ufike kwele Oman ngozibandlela lonyaka.
Ebesithi ngiyakuhambisa uyosebenza kwenye indlu uqeda usebenzela kuyo ama working hours angikhona. They were very long way ukuthi yakwazi ukuthi ulale maybe 3 hours uphinde uvuye futhi uqase ukusebenza. Ungayala bebesithi bayakuthengisa bekuhambise kwenye indlu enkulu kulaleyo osebenza kuyo. So sise-ofisini khonapho bebedimanda ama 2.5 ukuze besiyirelease. So imali yangkhona.
Omunye obalekileyo njalo esikhuluma la ecatshile kwenye indawo kulelo lizwe ngunkosazana Bongi Dube oleminyaka engamathumi amabili lambili 22 uthi usekhathele ngokubhinywa.
Siyacela abazali bethu ukuthi khona lisincedise kunzima lapha sahamba sithi siyodinga impilo kodwa kunzima basithathele amapasipoti asila lutho basiyadubeka lapha cela lisincedise le government ngenele sicela isizwe
umkhwetheza nano obuhle dube uthi wayetshaywa bemenza isigqili sabo njalo beselungiselelwa ukuthengiselwa omunye wesilisa ngoba engafuni ukudlwengulwa
wahle vele wazonda wanthreten ukuthi ucela ngimnike ifoni yami yonke into engeyami ngimnike waqeda lapha wangitshaya engitshaya ngezibhakera engiphanta engidrega waqeda wasivalela wathi akasinika ukudla akasinika amanzi until sizasibhadala imali yakhe yikho lapha sasibonile ukuthi kungcono ukuthi sibaleke sasesibaleka sathola indawo encane yokuhlala but asikwazi ukuthi si-safe yini ngoba siyakwazi ukuthi bayasidinga okusirus so besicela
ukhala ezimadonsi umkhwezana namabhulu Ncube osuka koBulawayo leminyaka elishumi lasitshiyagalolunye 19
hayi lapha engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bayandirepha bamvalele bendlise konke le doti yabo ngikhuluma kunje kathe simbalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi ukuthi ngiye ngaphi
umkhwezaza narumbi chuma uthi bafuna imali ukuze bamkhulule njalo ucela usizo kunina
I talk to them like I can't raise the 2500 they need so they said so I pleaded with them if maybe they can adjust it so they adjusted it to 1500 mommy can you help me with that they said if I give them their 1500 they will allow me to go I have only 15 minutes to chat with you so can you please respond
hambisa amantombazana la abase Harare banqabile ukukhuluma le studio 7 kodwa ngkosazana Monica Mtswanga umphathi ntambo kaHulumende obonanga ukwethulwa kwemibiko lokusakaza uthi uhulumende wakhe lemizamo ayenzayo yokuvikela ukuhanjiswa kwamantombazana eOman
particular issue which is being dealt with from government that's what I can say so this dealt with we are making sure that our people cannot continuously be cheated by ruthless people but in terms of telling you exactly what is being done that's why I want to give you the permanent secretary for foreign affairs
unobhala jikelele ogada lukahulumende wezimbabwe olubona ngendaba zangaphandle kwelizwe uthe silobele ihhofisi yakhe imibuzo ngalolu daba ukuze aphendule ngimele studio 7 igama lami ngu-ezra chisa sibanda
izakhamizi zeGaranyemba eGwanda zithi zixotshe umphathisikolo weGaranyemba primary ngolwesibili zimethesa icala lobuqili ngoba ibikwa iqambele amanga inhlanganiso ezimeleyo eyamadonors e-Edu Foundation ebibhadalela intandane imali yesikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lanxa imali yama-school fees i-R130 nge-term kulesi sikolo kubikwa umphathisikolo unkosikazi Audrey Moyo ejele inhlanganiso yamadona uthi $20 okuyimali elingana le-R300 wazethayele inye esikhewini yinhlanganiso yabe-Edu Foundation esiza abafundi abaswelayo ngokubabhadalela imali yesikolo ibibo ilahlekelwe ngamadola emelika angama-$350 i-$350 kulandela lesi sehlakalo umnumzana Godfrey Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali beGaranyemba primary utshele umsakazo we-studio 7 uthi ngempela bamxotshile umphathisikolo sixoxelo sobhuku umnumzana Mlamuleli Moyo othi ukhanya sengathi kunengi unkosikazi Moyo angawuqhubi kahle kungakho bemkhombe indlela
ukhanye kulobusela emalini zedona besincedisa kuzo abe-H Foundation ngoba kukhanya esebenzisa amarisithi angikho esikolo akhe emthethweni njalo kukhanya kukhona okuningi okungavela ngemuva njengoba abazali besicabanga ukuthi hayi kungcono asuke esikolo kwenzeka ukuthi kungabi leyinye information agcina ayiveza mane ayidala cina icathise ubufakazi esikolo so yikho hhayi abazali betheko nayi kangcono aphume nxavele kusenza ayedinga indawo kwezinye isikolo athi eGaranyemba
lokho kugcizelelwe ngumnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila ka-13 eGaranyemba
kuliqiniso sibili ukuthi bamxoshile abazali ngithe ngifika nje ngithola umbiko nalowo ngasuka ngakhona ngafika ngabona yena uChalimani ekhuluma ngakho wayengitshengisa lama minutes akhona ukuthi abazali batheke abasamfuni uhedi ngoba kukhanya kulezi mali ngiyabona ezamafizi angasihambisanga kakahle kwafika esigabeni sokuthi hayi abazali sibili bathi kahambe.
Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni, uthi iningi labaphathi bezikolo lilakho ukulingeka ngenxa yekholo labo eliphansi.
Silusizi ngesahlakalo esinjalo nxa kukuthi senzakele. Ababalisi kathesi sebehola imali encane kakhulu, wena ungathi ungaholi lutho ugcinise iy'kakaza zemali. Asikhuthazi ukuthi abantu badle imali zabadala or ezesikolo, but sikhuthaze ukuthi uhulumende angezelele ababalisi imali kwenzele ukuthi bengalahlela zinhlupho ezinjalo phambilini.
Unkosikazi Moyo kaphendulanga imbuzo esimthumele yona ngalolu daba esithi sikhulume labakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo. Umnumzana Taonga Nandoro oyisikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi basaluphenya udaba lolu. Ababalisi bahlezi bekhala ngeholo abathi liphansi besithi bafuna ukuhola amadola emelika angaphezu kwamakhulu amahlanu i-$540 ngenyanga ukuze baziphilise nemdeni yabo. Kusenjalo umbaliso yedwa labafundi ababili esikolo seGaranyemba Primary batholakalebe legciwane le-coronavirus kuliviki. Kwathaba lethumi lambili abagoqela abafundi besikolo sesilonga uward 15 eKwanda South labo batholakala bephethwe ileli gciwane. Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle ngolwesine uveza ukuthi elezansi emandebeleni lihamba phambili ngenani labantu abahlaselwe yileli gciwane lona eliphethe abantu abangamakhulu amane 400 okwamanje. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane njalo akuhlatshwe iJackson ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Izigidi zabantu bakwele Ethiopia ziqhubeka zihlaselwa indlala ngenxa yempi. Langesikhathi sokuthula abantu ezigabeni ezihlaselwe kakhulu bebezaludinga uncedo lokudla ngoba sokuleminyaka emithathu kungelazulu lesivuno eseneleyo. Kodwa ngenxa yokulwisana kwamabutho kahulumende ephathisana lamabutho omanyano wesigaba labenhlanganiso ye-Tigray People's Liberation Front kumbe TPLF sokwengezelele umumo obuvele umubi. Umanyano we-United Nations uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamachumi ayithoba munwe munye ekhulwini 90% abesigaba se-Tigray esilabantu abayizigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million badinga uncedo ngesiphangiphangi.
Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats, ILEAD, elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Sithina njenge-LEAD, thina silo president wethu uLinda Masarira ungumuntu ongumfazi. Sibuye ku-national chair wethu ngumuntu ongumfazi othi uCaroline. Sibuye ku-secretary general wethu ngumuntu ongumfazi futhi uPrecious. Usikhulumeli ngumuntu ongumfazi futhi uRoselyn Ncube. Ngikho ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu abangasezi baziphiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi. Ngakho ke sithi khona abantu buyani livothele ilithi Buyani lisivotele lonke liyekele ukuvotela amaparty ngokuthi bayaziwa singathi popularity ngesikiwa sithi hayi gasivoteleni lithi sivotele umfazi sivotele umfazi obe nguyo obambilizwe kathesi singakhangela amazwe wonke aba njengabafazi siyabona ukuthi azwe laphumelele njengeGermany sibona ukuthi khona kule stability noma ku currency yawo imali yabila amandla ngakho ke siyabiza ama fellow women ethu ukuthi please buyani sivotele umuntu wesifazana buyani sibambane buyani siyakhilizwe lethu singabukhangelana phansi ukuthi ngokuthi ngunaka amandlo ngokuthi ngusta hi singakhangelani phansi akasikhangelani ngengabantu abakwanisa ngokuthi sizwa ukuthola khona noma ngama esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi yithe siyakhile imizile yithe siyimisileyo ilizwe lelimiswe ngabafazi
yiziphi inhlelo elizasungula elibona ngani zingathuthukisa impilo yabesifazana lamantombazana labasakhulayo njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende ukhona ngakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe
singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo umntwana oyinkazana nguye oyezingazana usalele emuva nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana sibona ukuthi khona akula ma-child marriages sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye oyebhadala ingozi njengesintwini sethu esingamathi nje ngama-cultural ama-barriers saka yikho khonokho esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu angamankazana besukunyiselwe befana labafana bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume kodwa besukume nje bebanye lamankazana sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable abantu bonke bekwanise ukuyebhadala abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambise abantwana besikolo bangafunda enze umbhoda nje ukwanise umuntu wonke nje umhlabathi uzaphuma umuntu wonke umhlabathi awusezuphukhethwa umuntu wonke uzabe kwansi ukuzilimela umuntu wonke uzabe kwansi ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe ukudla ozahambe ukuthengisa ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe kungabe ngama fertilizers ngama tractors okulimisa inkomo umuntu wonke kwansi ukuthebele ezimele lemuli yakhe ngakho ukuhambisa umntwana nesikolo akusezi kube inkinga nje kuzabe into elula nje ukuthi khona umuntu wonke abe kwanisa ukuhambisa umntwana nakhe ngapi esikolo
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Roseline Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele labor economist and African Democrat elead esixoxelaye eseyabare Ngengilichiye okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Lingalichona njani izulukandaba siyadibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ehlaziya ezombusazwe okwakuqala niyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga lami ukwamukela kulolihlelo ngibikelwe namhlakazi labalaleli
ubona njani umumo wezomnotho
eqinisweni leli lizwe into othwa ngomnotho sokungamaphupho kuphela akusela mnotho ongakhuluma ngawo abantu nxa bekhala kabazenzisi ngobana impilo isilukhono ongakaze ukubona akulanto ethengekayo akulanto ebambekayo ayo zonke izinto zakhona seziqanise amaqaqa ngenxa yokuthi nje akulalutho akulamali akulamsebenzi yona le imali okumele ibe imali esetshenziswa ngabantu isilahlekelwe lizinga lokuthenga lona ibondi lelo sesibuyela emuva lapho esavela khona 2007-2008
umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathi yena akhona amankampani akhanya sebenza lamazwe aphetheya ukuthi intengo yokudla lempahla iqonge ezitolo ungakwenzakala yini
angithi nguye umongameli nguye ophethe intambo zokubuswa kwelizwe leli angithi kumbe zinhloli zakhe ziyamtshela nxa kukhona ukukhona kungani bengachazwa bona abantu nxa besephula umthetho nxa kulomthetho onjalo indaba bengabotshwa bahudulelo enkantolo udubo ngiyabonga uhulumende lo la yena lwana owedlulayo ikuthi izikhathi zonke bathola ithuba lokugcona abanye abantu bona bengaziboni ukuthi benzeni kanti bona labo bantu babe lamandla anganani adlula awakhe alawo okubusa ilizwe leli nxa lawo mankampani esenza khona lokho kuthi ukuthi phela yena njengohulumende umbukulumende lamkhokhelayo ngala msebenzi ngala ncedo amandla akubonabo abachoyo kodwa mina kangukholwa lokho ngibone ngathi okwenza kubana izinto zonke lezi zibe yilokho eziyikho khona ikwehluleka kwakhe uhulumende ubeka phansi imigomo kumbe ama-policies aqondileyo abambekayo azwakalayo hathi lokho esikubonayo kwelinye ilanga ungathi ngamandlwane asoze ukuthi namhlanje amabhanga angakweledisa abantu imali dukuduke kuseni kusasa hhayi ayisikwe kade sikutsho kwini ngubani ongabuya azolungisa afake imali yakhe endaweni enjalo ngoba ukubuya kwamankampani ekuthi bazohlanyela imali zabo lapha kufuneka kube yindawo ezwakalayo ezavikela labo abafaka izimali zabo mina kanguvumi lokho kangukholwa umongameli lamandla ngabachaze abaveze sibabonela athi abantu abasifaka ebunzimeni iningi lethu sithi ubunzima esilabo esibhekane laba so amakhampani asuba ngaphandle kwelizwe ngobubangelwa yikwehluleka kukamongameli lohulumende wakhe lebandla lakhe elibusayo
umumo okhona ubona ungani uzaba lomthelela na kukhetho oluzayo
Iye kumele umthelela ube uzakuba khona sibili ngoba nakati abantu phela baya bevuleka amehlo lengqondo ngokuhamba kwesikhathi ukhetho lolu okade lukhona olwendawo lezo lolu kuthiwa lwama-by election ngibona ngathi yinkomba nje ukuthi ngomnyaka ozayo inkonyana ezawuchitha umuthi kulamadoda njalo kati-ke ngibona ngathi vele udubo lokukhethwe yikuthi uhulumende lo lebandla lakhe kabakunaki konke khona lokho bazazama ukusebenzisa indlela ezingayisizo ezitholakala esisekelweni sombuso ukuthi bahlale bese emandleni okubusa ngoba eqinisweni abantu lapha kuleli lizwe badakekile sengisitho labo bona laba abathi basekela ibandla lona leli elithi liyabusa lona libhilgiza abadakekile ngoba indlala isishaya sonke ukukhwela kwempahla isishaya wonke umuntu kuswelakala kwempuphu ezitolo kushaya wonke umuntu ingakho-ke ukuthi usekele ibandla elinjalo ukufelwa ngabantwana la ubulawa yindlala kungathengeki lutho uyabe ungumuntu onjani ozabambelela entweni enjalo ngibona ngathi umthelela uzawuba khona abantu sebekhathele ngalaba bantu abantu bangesabi ukukhuluma kodwa iqinise kumele likhulunywe abantu bakhathele ngohulumende lo njalo abantu abaningi ngibona bazimisela ukuthi alubuye ukhetho lwangomnyaka ozayo uza kukha phansi umngane ukhona lo undoda lebandla lakhe lohulumende wakhe
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi siyavalelisana ke balaleli kulolu hlelo lwanamhlanje.
Lo ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Siyabonga Chris. Ngesizwe ingxoxo esiqhubela umculi wegwamba enkayi uSikhosana Buhlungu ngengoma yakhe entsha esalungiswa ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo.
Ngizalenzela manga phakathi komnyaka.
Kukhona umama osemtheka uthandekile osebenza kusigesezeni ngumusikhosana bendi washa ingoma kamtei ingoma le sesiyipheka sayipheka sasesiyikhiya halfway ayikabile vidiyo yami sozela sihle uzantela inyangana lelandelayo ukuthi kuyekupheka siyiphuthise mama wami sithi khona unkulunkulu kakhalalele uzayizenze phambili sisiya phambili ukuthi Khiwa
lapha nxa likhuluma ngeKhiwa liyabe likhuluma ngobani
yathi ngangitsheleni mama wami ngangitshele ukuthi khona sebenzisa sanya sebenzisa Khiwa ngitshole ngokuthi unkulunkulu umphakamisile
Litsho ngokufanisa nje kumbe liqinisa ukuthi ngempela sebelibiza Khiwa.
Ngibona bamama lapho ngikhona sengizona ukupheka le mahhovisi ngatha. Yamanje ngizikhathela ngayingabona ukuthi hayi sekule tinto. Ngabona sikuthi abantu basithi hayi usana uthina kirika tat.
Manje le ingoma ethi Khiwa ungasitshela nje ichorus yangkhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani. Sibe kwazi ukuzayo.
Khona
Kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hayi lokhu dinge inye inzuzo.
Ngoke ngiyabe ngifuna ukuthi izuze imali yangcedisa ngayabe ngifuna nje ukuthi abantu bami labo bazizithukelana. Ngoba nga umuntu ngeke uhlale phela ungaladuri esikhwameni.
Kodwa kulezi nsuku chono senzani lokhu chaya yini?
Ngizibe mama ngabona ukuthi ziyalandela ukuthi hayi usihlweni kupheka ukuthi ukhangani chaya ezitaladeni uyakukhipha isithuze nasikuphakamisile angcono nxa siyacha kube lethiwo ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ngiza kubonga ngokungaka kungcono lokhuya.
Kodwa bayakubiza abantu emdlalweni yabo
sebebakambiza emthadeni laphana ngachaya hayi basuka bambhadala sibili ngathenga umsisi la sikelela abantwana kwakukuhle kwakude kuchade yalapho etohwe la kunyangedilileyo.
Ungabachiyela liphi abalaleli nabalandeli bakho?
Ngithi balandeli baba basemthekayo nje abathandekayo ngithi asiqhubekeni nokundithakazelela ebakwenzayo ekuqaliseni lamuke ngithakazelela angami inkosi ngasikhokhela kungabi nomuntu ezasidabanisa aningangenisa khaya.
Ngiyabonga bahlonipheki lonke elangigolayo kumnyaka ophelileyo ngizobonga umnkuzi zangikhaya ogadeni umfana wesikrosini umaji ngizobonga undanya ngomdimba umsebenzi abawenzayo ngithanda lonke bakithi umtetu umankuza uyahlonipha dala ntete umtetu umankuza uyalalela.
Hey, umnandila.
Lapho ke sizwe ingxoxo esiqhubhe lomculi wegwamba inkayi uSikhosana Buhlungu echasisa ngengoma yakhe entsha esaphekwa ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo. Bathe hayi abasoze besizwise nje uhlamvana lwalingoma ize iphume. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabesifazane abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. Umsekeli kamphathintambo kahulumende Mnumzana Douglas Karoro uzalala entolongweni kulimpelaviki. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.